chipiza kapeza makwikwi aya ari pachidano chechipiri kana kuti first run up ndokupiwa mubairo wemadhora mazana mashanu ekuamerica ainge asarudzwa pavatambi zviuru zviviri muafrica asati apindawo muchikwata chevatambi gumi vakasara vachikwikwidzana vanhu munyika nekunze ndivo vaivhota anoti rangirisiri dambe kupinda mumakwikwi aya
kubvira gore rakapera taitumira mavhidhiyo emamonologue vanhu vaibva africa yese takatanga tiri 2000 vanhu vakatumira maapplication vataita mushortlist yevanhu 50 pavanhu 50 ava takasara tiri 10
chipidza anotiwo ari kufara zvikuru nemubayiro waakapiwa uye anoda kutenda vose vaimuvhotera mumwe wemutambi wechidzimai ratidzo yunisitava anoti zvinofadza zvikuru kuona madzimai echidiki achishura mari mumakwikwi epamusoro akadai
ukanyanya kuempawa madzimai unenge watoempawa nharaunda yese saka kubudirira kwachimwemwe nekuva first run up kwatiisa pamepo zvakanyanya
mutambi ane mukurumbira anosetsa veruzhinji achishanda nesangano repo box reloaded adimaya kuzhangaira anozikanwa nevekuti btc audza studio 7 kuti zvaitwa nachipidza munongedzo wekuti madzimai haafanirwi kutarisirwa pasi
tine mikana yakawanda yebudiriro uye chinonyanyofadza ndechekuti vanhukadzi naivo vari kubudirirawo uye kusimukira
vanongora nezvemitambo vachishanda nesangano recomplete arts project vapeter churu vanotiwo madzimai anofanirwa kutungamidza zvivindi neshungu mumabasa avo sezvakaitwa nachipidza
tinoyeuka chimwemwe achitanga kuzvisimudzira mubasa rake remaarts munhu ane zvivindi munhu anoti chandafunga kuti ndinoda kuita chandazvipira kuti ndinoda kuita anochiita honaika kwasvika iko zvinoizvo
mushandi mukuru muhofisi inoona nezvemitambo tsika nemagariro mubazi rezvemitambo dr bigisa mwanda anoti hurumende yakazvipira kutsigira vanoita zvemitambo
kunyanyanyanya musirim republic inodokwaira kuti vanoita zvemitambo tsika nemagariro zviende kumberi
chipidza akatanga kuita zvemitambo mugore ra2009 aine makore gumi nematatu ekuberekwa akatanga kuonekwa pamutambo wefirimu rinonzi cook off iro rakaitawo firimu rekutanga muzimbabwe kuratidzwawo padandemutande renetflix akashandawo nezvikwata zvinosanganisira bustop tv magamba network pamwe nealmas collaborative arts akaitawo zvidzidzo zvemitambo nenew york film academy achidzidzira zvekugadzirwa kwemadocumentaries chipidza munyori uye akanyora mitambo yepaterevhizheni nemafirimu chirongwa chemakwikwi eafrica monologue challenge chinokokerwa nesangano remk casting rekughana richitsigirwa neafrican chamber of content producers akatora chinzvimbo chekutanga mumakwikwi aya ndimaud gerard wekuivory coast akapiwa churu chimwe chete chemadhora ekuamerica ndakamirira studio 7 muharare ndini pasmo nzovu